panoda yadzikudo dzedzipiwa zvenyika ZANU-PF haipe ichipatsanura vana vedziri vana vanyamuri tese nomuimba hapana asiri mwana wanyamuri pakudya hapana kuti mwana womutorwa kana kuti mwana wandinodya tese mugate rezanupiwa saka pane nyaya yatirikuenderai kuti vanhu ZANU-PF kuseenzesa ruzivo rwezanupf rwemakore ekuronga vanhu kuti tione kuti hurumende yaona kuti munhu wese acho haisiyo ZANU-PF inenge ichipa chikapu kwete ndakutaurai kuti vanopa chikapu igavhumende vanhu vanoseenzera maextension officers vanobva kuministry of agriculture vehealth nevesocial welfare hurumende yakasiyana nezanupf isu kwedu kungopikita vezanupf kuti hapana aita nzara here sepati inoda vanhu muzimbabwe naanokwatakabva